isusu sangano revara iri nemamemba vedu atina vakatekeshera nyika zvakatiremera kuti tingotsara zuva rekuti kana kuti musi wa 3 June nhasi strike yatanga nekuti last time yataita strike yatakaita kubva musi wa 5 February kusvika musi wa 8 February varairidzi vakawanda vakazotanga kupopota vachiti hamuna kutevedzera gwara hamuna kutevedzera mutemo saka isu kuziva kuti hondo iyi irefu haisi hondo inogona kutangwa nhasi ichipera nhasi ihondo ine makuva pasi ihondo ine ropa ihondo ine misodzi ihondo ine kuchema kukuru saka tiri kuda kuti tingotangira kuti nhasi tatanga tototi aenda mberi vari kutanga nhasi tinokurudzira kuti ngavaite zvavari kuita isu sangano revarairidzi vepitz nhasi uno chaiye tiri kusangana nemapariamendarian kukresta patiri kuedza kutsanangura kwavari kuti sei tiine problemu yekuti masalaries yedu ari kuramba ari pasi nepamusana pekuti mutemo hauna kugadzirwa zvakanaka saka pitz nezinta nhasi dziri kusangana neinonzi parliamentary portfolio committee on labour pamwe chete naspeaker of parliament wamugenda makusena ano kusvika makati napo tichikurukura kuti tivataudze kuti mutemo unoita kuti nyaya dzemasalari dzikurukurwe washatira papi sei tisina mutemo uyu muzimbabwe saka zvinhu zvatikuedza kuti tikwanise kuburisa pachena kuti kanga tataura nemaparliamentarian nekuti kuna vamunangagwa takaenda musi wa 21 December nese vakazviona tsamba takanyora kupublic service commission takanyora kuna vamutuli nduve tsamba takanyora kune vanhu vakawanda tichitaura kuti hatisi kufana nemubatirwa rutaura iri saka iye zvino takumboonawo maparliamentarian maprocesses ese iwayo anotitungamirira kuenda
hamuzooneka semaakudududza here vamajongwe mushure mekunge mambotaura kuti panotanga mwedzi uno munenge muchitora matanda
inzwa izvovakomana tiri kutaura nyaya yenyika tiri kutaura nyaya yemaconsultations vanhu vatiri kudzira navo tinovaziva mapere vari kutotsvaga panojuja ropa kuti varume vadye isi tiri kuti zvese zvatiri kuita izvi tikagona kusenda meseji nekuti tiri important kubatanidza masangano evarairidzi itizeti yega kana aratuzi yega haigoni kurwa hondo iyi ikahwina tinoda kuti iye nezvinhu nhasi uno tichisangana nezimta mamwe masangano anofanira kuuya tobatana pamwe chete saka hapana munhu anogona kuti atiudza kuti tadududza kurududza kwedu kuenda mberi tinogona kuti kubva mangwana tuzde zvedu zvatanga nepamusana pekuti chikuru ndechekuti toda kuti pasawana anotisoropodza kuti taita zvinhu mukukasika tikuda kuingenza government nekuti hazvindibatsiri kuti nditi ngatitungamirire varaidzi kuti ngatiite strike vozotita turnaround kuti makaita explo maavenue here chimwe chikuru futi chiripo ndechekuti enezvi muri kuziva kuti government yakati ida kuwedzera mari muna June hatigoni kuti nditi vanhu ngatiende kustrikisa tisina kutanga tanyatsoona confirmation yekuti June wacho munei munhau yaanayo womutozwa kuti makazara mhepo asi kana paine promise yekuti pane zvichabudapo ngatiwane confidence yekuti amongst ourselves tiri ready for combat.